Muchiziviso kunengo zebato ravo, murongi wemisangano muzanu PF wa Mike Bima, vati zanu PF ichapinda msarudzo zema by elections, ni kudaro vese vanuda kumirira bato, vanofanira kuendesa magwaro avo kuma ofisi ebato iri mumatunu avo, vabima vati iji, zvinofanira kuitwa kusvika mangwana, nenguva dzafoma skati, vati masachi garo ematunu, anofanira kuendesa mazita evanhu ava, kuma ofisi echikamu chebato ravo, chekuronga msangano, kana kuti komisariat. Nemusiwe mugovera masikati vabima vati bato richazivisa mazita evanhu vanenge vabvumidzwa kuti vamirire bato uye kana pachinge paita vanhu vakawanda vanoda kumirira bato pachinzvimbo chimwe chete pachaitwa sarudzo dzemaprimary musi wa 20 ndira Zimbabwe Electoral Commission yakazivisa svondo rapfuura kuti vanoda kupinda musarudzo dzemaby elections idzo dzichaitwa musi wa 26 kurume vanofanira kunyoresa kuzek musi wa 26 ndira hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vabima sezvo vati vange vasiri muhofisi mumwe wechidiki muzanu PF vamunashe mututsa vaudza Studio 7 kuti vanotambira chiziviso chebato ravo uye vechidiki vachaendesa magwaro avo kuti vapinde musarudzo
tichapinda mumaby elections imomo tichikondesta ikoko munzvimbo dzese dzatinofanira kukondesta isu sevadiki ndichitaurira hangu vamwe vevadiki vakaitawo seni tichitarisira pakuru pakuti isusu tinoda kumiririra zvinhu zvikuru zviri kuitwa napresident ED Mnangagwa tizviite zviitike kumacouncils zviitikewo kumm nemumaconstituencies edu zvikuru ndekuratidzira kuti isusu tisu bato riri kutonga
bato rezapu radzivisawo kuti richapinda musarudzo idzi nekuti zvakakosha kuti veruzhinji vawane vatungamiriri vanovashandira mutauriri wezapo vamusongerwa Njovu vati pane matambudziko akawanda anoda kugadziriswa munyika
isusu semusangano wezapo tiri kuti demokrasi inodiridzwa nemvura inonzi vanhu vanenge vaine vamiriri vavo kashaya kwavamiriri vavo demokrasi inenge yakanganiswa saka tikuda kuti tipe vanhu veZimbabwe mukana wekuti vaya vawane vanovamirira ndiyo inonzi demokrasi yacho
mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti bato ravo ritori mushishi yekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa muna kurume asi vati rwendo runo havasi kuita sarudzo dzemaprimary vachiti dzinopesanisa vanhu vati vanhu ndivo vanosarudza vanhu vavanoda kuti vavamiririre kubva munzvimbo dzavanogara
makandidati anotipiwa nepasi whether muby election kana kuti mugeneral election anofanira kubva mucommunity saka zvinenge zvatisiyane nezvataita kare zvekuti anonzi maprimary election ari kukonzeresa mhirizhonga muri kuona kuzanu vari kurovana nenyaya yezvigaro instead of vafokase panyaya yeugaro saka isusu zvatiita nekuti tiwae expanding choice and selection yemakandidati nekupa power kuvanhu kuti vasarudze vanhu vanovamirira ingave kuri kuparamende kana kukanzuro
mutauriri weMDC Tiva Witness Dube vati vatove pedyo nekupedza kutsvaga vanhu vachamirira bato ravo musarudzo idzi asi kunyange hazvo mapato makuru munyika nemamwe ari kuita gadziriro esarudzo idzi bato idzva reIdeas Party for Democracy rinoti kupinda musarudzo idzi kutambisa nguva nemari mutungamiri webato iri vaHerbert Chamuka vaudza vatori venhau kuti havasi kupinda musarudzo idzi vachiti vachapinda musarudzo dza2023
hatidi kuzadza paramendi nevanhu kuti isu tivezano takawanda isu tivemvc takawanda muparamendi asi vanovhota ndo vari kufanira kugara vakawanda vari mumaruva ndo vari kutambudzika kuchigutava mazadza muparamendi
mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatara 26 kurume sezuva rekuita sarudzo dzekutsiva vanhu vakadzingwa kana kufa muparamende nemakanzuru pane zvigaro makumi maviri nezvisere muNational Assembly nezvigaro zana nezvinomwe zvemakanzuru zvichakwikwidzwa musi wa 26 kurume ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.